A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 22nd, 2018. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing parents, especially women whose children are abusing drugs and alcohol. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanga nwe.
Linga kosha uvana ngolesine yiko lapho esihlaziya khona indaba eziphathelane lapho mama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com, loba ku www.voashona.com, loba njalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages, so you can join the conversation right now. Go to VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and VOA Studio 7 so that you can join in the conversation right now.
Kutoana mai nana baba kuzimba vatarisise chaizvo vana vavo behavior yavo kuti behavior yavo ndo yovajaira here kana kuti yachinja, because paanotanga kuita abuse drug mwana anochinja behavior. Unoona akuita tumwe tunhu twaisamboita, ona pamwe akurara longa, pamwe akudzoka kumba late, pamwe akuita rude, pamwe anoona akudya steric, because fanika nanda mbanje vanoita kuti uite appetite. Unoona mukondo wese wapedzwa akuda umwe futi kuti kuingaisambojika. So you have to be very very alert. Samai kana kuti baba kungoona kuti behavior yemwana yaita sei. Sometimes unongoona mari iri kudisappear mumba, because anenge achida mari yeku kana kutengesa tunhu twemumba, ungoona hamusina ka radio kadiki kaya kasipo. Saka that behavior you must watch out for it. And then we are also trying to educate my teachers, especially my low density room. They assume kuti vana vavo havasi kuita izvozvo, but ndo vari kuita drug abuse. Zimbabwe used to be a transit country, kuti zvinhu zvaingopfuura zvichienda ku South Africa. But now we have that problem ourselves. And very slowly, tichaenda kuma hard drugs anana heroin. Iye zvino tichingori amwe aya asati anyatsosvika ikoko. But abuse is rampant. And tinofanira kuti as a community takabatana nemapurisa. Tinawo mashoma anana rehabilitation. And usually they are attached to hospitals. But we really need proper rehabilitation institutions. Iye zvino tine program iri under vedu ya mental health. Dr. Maestol, who is very, very strong. Mental health and there's no batana ne drug abuse. Drug abuse yacho yakabatana na msombodi ya ivavo. Ne drug abuse alcohol zvakare zvichisanganisa. Saka tiri kukurudzira chaizvo kuti vaite ma outreaches, particularly kuma school. Ne ku out of school tinomboita mamwe ma meeting fanika kunana high fields kuyo kuma grounds, tichiedza kuunganidza vana out of school kwa teacher nenyaya ye drug abuse ne dangers dziripo ne kuputana bronco zvese izvozvo.
Welcome if you're just joining us here on the Women's Roundtable. Today we are looking at the challenges facing parents, especially women whose children are abusing drugs and alcohol. And we heard just a bit before from Dr. David Parenyatwa, who was actually talking at a program that he had today about some of the issues that, you know, youth especially are facing in Zimbabwe. He's saying that parents should be on the lookout on behavioral change and other issues. That's what we'll be discussing here today. Tell us what your views are on this issue.
And Marv, abuse of prescription drugs and pills is continuing to be on the increase among youth in the country, with the health minister, as you say, Dr. Parenyatwa, calling on parents to be vigilant and to closely monitor children for signs of drug and alcohol abuse.
Yes, PJ, and from, you know, the reports that are coming in are actually saying in Harare, some of the bases where drugs are said to be sold include Copacabana, where, you know, people get their emergency taxis and stuff, in the Central Business District, Mavuku, Kambuzuma, Mbare, Glenview, Mufakose, Warren Park, and other high-density suburbs. The consignment largely compromise mental health tablets, commonly known as blue tablet or cough syrups, such as Bronchon Clear. I'm not sure how to actually pronounce that one, but people refer to it as Bronco. In street language. And the blue tablets are used to manage mental health patients, while Bronco is a cough mixture manufactured in South Africa.
And according to the Medicines Control Authority of Zimbabwe, Bronco is not licensed for sale in Zimbabwe, even with a prescription. According to the Minister of Health and Childcare, 45% of all mental cases are triggered by drug and alcohol abuse.
Yes, PJ, and the statistics also show that 57% of all admissions in psychiatric institutions in the country are due to drug and alcohol abuse. And the problem is not only, you know, isolated to Zimbabwe.
Probably,
here,
yeah,
in the United States, you know, there's been an outcry over the use of opiates, especially amongst the youth. Mm-hmm. And, you know, Congress, the government, you know, everybody has been really rallying together to see how they can combat that problem of drug abuse. So, as we said earlier on, we're not only looking at the situation in Zimbabwe, but also here in the United States and what we've seen happening, you know, in our day-to-day lives. When you go in some areas, you actually see people that have like tennis shoes tied up to one of the poles or something that indicates they are selling drugs. I don't know if you knew that.
No, I didn't.
But those are some of the issues, you know, that we're looking at. Mm-hmm. And just seeing, you know, what parallel can be drawn between the problems that we're seeing in Zimbabwe and those that are here in the United States.
Mm. And from what Dr. Parenyato was saying, in Zimbabwe, we didn't have the drug problem of, heroin and all those fatal drugs. It's just the use of misuse of the usual medicines. But we are slowly transitioning to there.
Yes.
Because a lot of parents are not taking care of the situation. They are not really watching out for all the signs.
I think he actually said, you know, there are a few signs that parents should look towards. He said, if in the home you find that things are disappearing, like you had a small radio or you had a small TV, and all of a sudden it's not in the home, you must start questioning where are the things disappearing to. It might be an indication that your son or your daughter are actually taking the goods and selling them to get money to buy drugs or alcohol. So those are some of the issues. And like you said, he said right now some of the drugs that are being abused are not the hard drugs yet. But Zimbabwe is getting there.
Yes.
But here in the United States, it's really the hard drugs. You know, people do heroin, people do meth, people do, you know, inject
cocaine
and other hard drugs. So, you know, the issue is really, you know, parents need to be on the lookout to see whether there is a behavioral change in the children, and then try and see how to engage the children, because sometimes they don't want to talk about the issue. So, you know,
especially teenagers, they reaches a situation and a certain phase where they don't want to talk to the mother. They know it all.
Yes, exactly. But I think Dr. Parenyatwa there is saying, no, don't look at all those, you know, issues of how the teenager doesn't want to work or to talk. Be able to detect some of the early warning signs so that you are in control, and at least you can attack the problem before it gets larger and the child, you know, starts taking hard drugs. Mm-hmm. And we'll also be looking at what is coming out of the CSW 2018 Women's Conference in New York, PJ, where Zimbabwe is also representing, and that ends tomorrow. Over to you.
Yeah. I selamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni ipo mama lapho esikhangela khona isihluza njalo siphana macebo ngokuphathelane kumbe lokubhekane labesifazana eZimbabwe. Lamhlanje uhlelo lwethu sizaphatha ngodaba lolo soluhluphile eZimbabwe olokuthathwa kwezidakamizwa. Abantwana abasacinile ekuthatheni imbanje kuphela kodwa ke sebebhema lokunye kwabalo kusabalala kokubhinywa kweglue khathesi kuthiwa kulodubo lokuthi kuyathathwa imithi sibili eyokwelapha isikhwehlela okuthiwa yibroncholia sebeyibiza bethi yibroncho izidakami ngokudakayo konke lokho okuthathwayo kube lokunye okuthiwa ngama tablets ayiblue okuthathwayo njalo ukuthi abantu badakwe bakhohlwe ngehlupho zabo. Lamhlanje kube lo mkhosi wokuthi uDr. Parenyathwa umphathi ntambo wezempilakahle lapha kade ikhuluma khona ecwayisa abazali ukuthi nanana kabananzelele kakhulu ikakhulu abantwana abasakhulayo abaphakathi kweminyaka esithi ngama teenagers phakathi kweminyaka elishumi elambili kumbe emithathu kuze kuyefika ngamashumi amabili yiyo iteenage phase yona leyo. Kuyatholakala ukuthi uzothola ukuthi umntwana uyabe seguqulile isimo sakhe avame ukukwenza nsuku zonke angasakwenzi inxenye uyabe sehlulukelwe engasathandi ukukhuluma labanye kumbe ayehlala emkulwini wakhe engafuni ukuthi akhulume lawo. Nanzelela konke khona lokhu ukuthi inxenye usesidla kakhulu. Ikakhulu nxa kuyukuthi labo ababhema imbanje bathi bona iyakwenza ukuthi udle kakhulu uyaqeda ilofu lonke lesinkwa kumbe isitshwala sonke emganwini aqedela abanye ukudla konke lapha endlini efrijini sokusadlala sokungasela kudla unanzelele konke khona lokho kumbe njalo uzabona izinto sezinyamalala endlini impahla. Okunjengama electro gadgets okungama radio okuncane okungama TV okungama camera ubone sokunyamalala umntwana inxenye khona lapho uyabe siyathengisa ukubana athole imali yokuthi athenge izidakamizwa zona lezo. Sizakhangela njalo okuphuma ngasemhlanganeni osugqitshwa wabesifazane ose New York khona lapha eMelika lapho abesifazana ababuye ukuzohlaziya ngendaba zabo njengoba kuyinyanga kaMbimbitho lapho ukuphathwa khona indaba zabesifazane eziningi lentuthuko yabo. Ikanti ke wathi ngihle ngithathe leli thuba lokukhuluma njalo ukuthi kule ndaba ezehlukeneyo ebezenzakala eZimbabwe khona ngale lapho ke obade kuphathwa khona indaba zabesifazane njalo lamhlanje kube lomhlangano omkhulu wabazamabhizimusi amancane laphakathi kaphala phakathi obuqoqoyi libhanga le-CPZ okade ubizwa ngokuthi i-CPZ Small to Medium Enterprise. Indaba lo olungene esukwini lwesibili lamhlanje kathi usenzelwa ezitf kobulawayo ungene ngabasomabhizimusi abavele ezigabeni ezijiyeneyo zeZimbabwe laphandle kwelizwe bexoxisana ngehlupho abahlangana lazo lokuthi bengazithuthukisa kanjani. Lapho-ke iningi labo kubikwa kade kungabesifazane kungene abanye kade bahle bathola lelo thuba lokuthi babukise le mpahla ayilungisayo kulomunye okade bukisa izicathulo azilungisayo kukampani yakhe. Kuzothi ngale ngase Harare kube lombuthano njalo wezempilakahle kumbe amalungelo ezempilakahle emacansini owe sexual and reproductive health rights abekhuthaza uhulumende ukubana kudingwe indlela zokulwisana lokuqhela kodubo lokudlwengula kwabathandanayo ukuze ziqakathekiswe inhlupho ezinje nxa zithe zavela hathi ukuzilulaza zithathwe njengengxabano nje zomdeni okumele zilungisiswe emolini. Engxenye kungaba ludaba esingaba lalo ukuthi siluxoxe ngalo. There are two stories that that came out in our shows today, marvelous, that I just thought we should highlight. Mm-hmm. There was an indaba in Bulawayo, the second edition of the CBZ small to medium enterprise indaba, which was in its second day, and it was held at the Zimbabwe International Trade Fair grounds, where local and regional, international stakeholders, business leaders, national and international experts met to discuss challenges faced by SMEs, and most of them, 80% of those, the reporter Batabile Masuku was saying, they were women.
Mm.
Gathered there.
Yeah.
Mm-hmm. And there was also another gathering in Harare where health experts involved in sexual and reproductive health rights programs are calling on the government to come up with mechanisms mm-hmm. of addressing the debt rape menace for those that are in a relationship.
Very
and that government should treat cases with the highest level of seriousness and not trivialize it, as it has long-term health and psychological effects on the survivor, because you'll be raped by someone you are supposed purportedly be in love with, and you are not supposed to say no.
Yes, very interesting. Coming in Women's Month, so a lot of activities have been happening this month of March, where women are being honored, like what PJ Day is telling us, some of the events that were happening. Asi nasi, muchirongwa chedu chemadzimai, tirikutarisa isu dambudziko rakanyanyo tarisana nevanhu kadzi vane vana varikushandisa zvinodhaka. Tanzwa isu vaparere nyatwa gurukota rezveutano vachitaura ivo kuti sevabereki nyanya madzimai, tinofanira kunge tichitarisa kana vabereki vanofanira kutarisa kuti vana varikufamba sei. Mukaona vana vakudya zvakawandisa, kuti munhu anotora rofu rese obva adya richipera, zvinogona kuratidza kuti mwana akuita zvembanje kana zvimwe zvinodhaka. Uyezve mumba mukaona musisina zvimwe zvinenge maredio kana matv, zvinogona zvekuratidza kuti mwana anogona kunge ari kutora zvinhu izvi achinotengesa, kuitira kuti iye awane kutenga zvinodhaka zvakadai sembanje, bronco, mamwe matablets eblue ari kutaurwa nezvavo, uyezve nedoro chairo. Saka vari kungotaura ivo kuti zvakakosha kuti madzimai nyanya mutarise kuti vana vari kuita sei. Nyanya kana anga ari mwana uya aisimbotaura, mongoona akuswera akarara, haachataura nevamwe. Zvinogona kuratidza zvekuti anenge akutora zvinodhaka. Saka vari kuti ivo zvakakosha, vanga vane musangano nhasi muHarare wavanga vachitaurira vabereki kuti zvimwe zvakadai ngazviwanikwe izvo zvichikurukurwa nezvazvo. Tinozwa zvekuti dambudziko iri rekutora zvinodhaka harisi mumadhorobha mega, ririwo kumamisha. Regai timboenda kune vamwe amai vari kugokwe vachitaura ivo zvavari kuona kunzvimbo yavanogara.
Ndinonzi Silivaziso Nduna, ndiri kugokwe Matete. Izvozvi mukauya kunoku, vakomana vechidiki ava vanongoita basa rekusuta mbanje nefodla nedora. Hapana mamativities avari kuibatsirisa nawo nehurumende. Tasi kugokwe kunoku takasara zvisingaiti. Kunoku ndokwarakanyanya, nekuti vazhinji vacho vana havana kunyanya kuenda kuchikoro seveti mudhorobha. Saka basa ravanotoswera vachiita nderekufudza mombe nekufuta mbanje, ndo basa ravanotoita iroro. Hapana zvimwe zvavanokwanisa kuita. Vekuchipatarawo ndo vanenge vachingotiwo, kana waenda kuchipatara kwacho ndo vanenge vachingokurudzira kuti vanosiyana nezvinodhaka.
We're hearing there PJ from one of our contributors from Gokwe. Vachitaura ivo nedambudziko ravari kuona kunzvimbo kwavanogara reGokwe, ravari kuti vana vanoswera vachiputa nekunwa zvinodhaka. Asi tine video yatinayo yamuzvare Linda Masarira vachitaura ivo kuti mwana wavo ane dambudziko irori rekutora zvinodhaka. Regai timboenda kwavari sinzwe kuti vanga vari kuti chii, uyezve kana pane avo vari paFacebook page yedu yevideo VOA Shona. Tinokuchinga midzai. Uyeze iwonai muchinyora namba dzenyu papa kuti tikufonerei. Tirikutoona kuti tina Kane Gwatiringa ari pano munyaradzi mpofu. Tinokuchinga midza Rise Dube, Evangelista Atwo Matanga. Tirikukuona Webster Chauma, tirikukuona Evince Kapuya, tirikukuona tichadzoka kwamuri tichikuchingamidzai. Asi dzvanyai pakanzi share tione takawanda tomboenda kuna Muzvare Linda Tsungai Masarira.
Ndine mwana wangu anonzi kusvika kwaShe is 18. Gore rapfuura akangotanga kusataura nekutamba nevarimi navake. Pandakatanga kuongorora izvi kuti pane zviri kuitika pane mwana wangu, ndakada kuzivisisa kuti ari kutamba nani, chii chiri kuitika muupenyu hwake, nekuti mwana mudiki uye munhu akanyarara, wekuti haungatange kufungira kuti pamwe ari kumwa doro kana kuti ari kuita zvinhu zvisina kutsarukana. Asi rimwe zuva ndabva kumushando wangu wemaoko, ndakasvika ndikamuona akarara akatakura sechero pleti iri mumaoko. Ndokubvunza vanin'ina vake kuti chii zvanzi, akastika. Wozoo isusu nevanhu sevanhu vanosoro vachita mumabasa edu, nechokonzwa kuti munhu akastika, munhu akastika, ndopandakatanga kufunga kuti kustika munhu anenge achimwa chibhuroko. Kudedza kumutsa munhu haana kuita sei, haana kumuka. Ndopandakaona kuti handine dambudziko rapinda mui mumusha. Ndakaedza kutaura naye, kurukura naye semwana wangu, dangwe rangu, kuti togadzirisa sei zviri kunetsa, kuti nei ari kumwa zvinhu zvakadaro airamba. Svika musi wandakazoona kabhodhoro kebhuronko bedroom make. Ndikaedza zvakare kugara naye pasi nichiedza kumuonesa kuti gwara raanga achida kutora harina tsarukano, harina upenyu. Kuchikoro uko ndoziva kuti vanosangana nevakasiyana siyana vachifurirana zvakasiyana siyana. Sendakaedza nepandaigona kuti ndione semwana wangu kuti gwara raanga achida kutora ranga risiririro. Hapana kupera mwedzi yakawanda, around July, zvinhu zvakatanga kungonyangarika mumba. TV yakaenda, malaptopu, kunosvika kumapleti chaiyo, machira chaiyo ekufuga. Akapedzesera chaiyo akutora nemaketeni, maspunu. Musi wokutozopedzisera wandazogumbuka wanga uri muna September, wakatora nyama yese mufriji akanotengesa. Ndakaedza kutenderera marare nichiedza kutsvaga kuti kune nzvimbo here yaangabatsirikane, ndakaishaya. Ndopa ndakaedzawo kuti nendorara Ministry of Health ndichifunza kuti hazvigoneki here kuti tikwanise kuumbiridza imba yekuti vakomana nevasikana vari kumwazvo zvakaita sana bhurongo izvozvo, vana mangemba vari kuputa mbanje, vagone kubatsirikana, nekuti nzvimbo iyoyo iri kudikanwa muno muZimbabwe sanezuro. Ndakazozvitorawo kuti yava responsibility kuti ndipindewo kana munzvimbo dzakaita semarokesheni ndonoti chii chiri kuitika nenyaya iyoyi yemadrugs. Ndakanoona zvaipfuura zvandaitoti zvakaoma mumba mangu. Ndopa ndakaona kuti saka tine generation iri kutorasika. Asi nenyaya yekuti hatisi kuzvidzamisa mukati mepfungwa dzedu sevabereki kuti togadzirisa sei nyaya iyi, zvinhu zvichiramba zvichienderera, zvichipedza vana vedu vanofanira vari vatungamiriri vamangwana, vanofanirwa vachizotakurwa nyika ino kuenda mberi. Pakazonetsawo vana vaGrace Mugabe, vakazobudawo pachena kuti vana ava vanga vakuitawo zvemadrugs. Ndopandakaona kuti yatovatsaona yaparadza neZimbabwe, inodatigare pasi semadzimai kutobatsira vana vedu sei. Panguva yatiri haisi nguva yekuti tingada kupomerana mhosva kuti pamwe pana amai vakatadza kurera, pana baba vakatadza kurera, nekuti pachirungu anoiti is a societal ill. Chinhu chatova mukati medu, mukati menyika ino yeZimbabwe, kuti vanakomana, vanasikana vechidiki vari kushaya mabasa, vapedza kudzidza, havana zvekuita, vanopedzisira vakungomwa izvo zvinhu zvinodhaka izvi kuti vavaraidze nguva yavo. Gwara chairo riri pakuti hurumende yedu ikwanise kuvhura marehabilitation center kuti vana ava vakwanise kugadziriswa, vadzidziswe mabasa emaoko kuti vagone kuzviriritira. Chechipiri, kunodawo zvakare kuti isu vabereki tigone kunosangana, tidhimande zvinhu izvi kubva kuhurumende yedu. Notikatadza kuti tigadzirise zvinhu izvi, isu vabereki ramangwana revana vedu rakatiipira, ramangwana redu tachembera, hatina anozotichengeta. Saka chitsvambe chiri kwatiri kuti tombiridza sei vana vedu ava. Toita sei kuti mapurisa, waenda tora nye mapurisa, nzvimbo dzakawanda dzandakafamba achida kunonzwisisa kuti zvinhu zviri kutengeswa sei izvo zvisiri pamutemo. Unoona kuti hanzi mapurisa acho ndo vanotopa vanhu kuti vaende kunotengesa zvinhu izvi. Ende vanhu vanotengesa nabhurongo vacho nanambanji havasungwi. Vanosungwa vacho vanotorerwa zvavanga vachitengesa, vatorerwa nzi bhadharai faini waenda. Mapurisa osara zvakare vachitengesa zvinhu zvaiyeyo zvakare muvana vedu. Saka kana huoro uyu huri mukati kwemapurisa acho anofanira vari vachengetedzi vemutemo, chitsvamba chiri kwatiri zvakare isu ana amai tine vana vari kukanganiswa nemadrugs aya, kuti todii kuti tigadzirise nyaya iyi. Notikazonotarisika kumberi mberi, vakuru vakuru vemapato ivava ndo vanopinza zvinhu izvi vasina kubhadhara juti pamabhodha, vachikanganisa vana vedu kuti vasava neraramo rakanaka.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna muzvare Linda Masarira vachitaura ivo pamusoro pedambudziko ravanoti rapinda mumusha mavo. Vanoti ivo mwana wavo mukomana ari kuwanikwa iye achitora zvinodhaka, saka vanga vari kutaura ivo zvavari kuita kuti vaedze kuti dambudziko iri risawanikwe richizomukanganisa mune ramangwana. PJ, we heard there from Linda Masarira, who's recounting her own ordeal about how her son has been abusing drugs. She's actually talking about what Dr. Parenyat was saying, that what she noticed was that her son started selling off wares in the house. He sold the TV, he sold curtains, he sold even the meat that was in the fridge.
Yeah.
To try to, you know, to enable him to buy the drugs that he was on. And she, you know, is coming out and saying, my son was taking bronco, and I decided that I was going to do something about it. And she says she visited the Ministry of Health. She, you know, she's trying to engage to see how people like her son and other youth can be assisted.
And she even talked about rehabilitation places like they do in here in America. I think there is also need for places like that where these teenagers or these people undergo rehabilitation.
Yes,
PJ. Rehabilitation, yeah. Lapo ke sizwe unkosazana Linda Masarira ungumunyeyo wabaqhuquzela amalungelo, ukulondolozwa kwamalungelo abantu labesifazane. Lapho ke yena uphumele egcekeni sibili kwabemsakazo kwabezindaba esitsho ukuthi yena udubo lolu olokuthathwa kwezidakamizwa, ukuthathwa kwezinto emithi njengezidakamizwa sokungenile emzini wakhe, kumehleli emzini wakhe, ngoba indodana yakhe izibulo lakhe sibili elileminyaka elishumi lasiyagalombili umbone esethatha lezi zidakamizwa okudakayo, imbodlela yebronco ayibona ebedroom yakhe. Nanzeleleke kubana useqale ngokuthengisa impahla lapha endlini, wathengisa i-television, wathengisa unye ezinye impahla, kwaze wafika ekuthengiseni ingubo zokwembatha, wathengisa le nyama ekade sefrijini ethengisela abanye abantu ukwenzela ukuthi athole imali yokuthi ayithenga okudakayo. Wasethatha ke amanyathelo ukuthi alungisise lolu dubo, njalo lokuthi aphakamise amehlo akhe ukuthi abone kwezinye izindlu kumbe kwabanye omama ukuthi badibana lalolu dubo na. Wakunanzelela ukuthi ngempela baningi vele abadibana lalolu dubo, okugoqela lo wayengumkakhe wakamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Abantu bakhe labo batholakala ukuthi babesebenzisa khona okudakayo, njalo lotshwala kakhulu, i-alcoholism. Ethi yena inhlupho lezi zibangelwa ikakhulu yokungatholi imisebenzi kwabasakhulayo laba. Njalo wakhuluma ukuthi amapholisa lawo aludubo, ngoba kababophi laba abathengisayo okudakayo, kumbe njalo nxa bengabotshwa bayaphanga bayathathelwa abakuthengisayo, kodwa bona amapholisa babesesiba lamadili labanye abathengisayo ukuthi bakubhizimusi yona leyi yokuthengiswa kokudakayo. ikoke labo kumele bathathelwe amanyathelo. Ngizathanda njalo ukuthatha leli thuba lokuthi ngikhulume ngokunye okudakayo okuthathwayo ngaseZimbabwe kanye laseSouth Africa abakubiza ukuthi inyawuphi. Layo kuthiwa isidubile.
Ayicho kwadi PJ.
Yeah.
Pane madrugs akawanda ari kutorwa nevechidiki nyanya yaukutaura iyoyo kuSouth Africa inonzi nyawuphi. Tinoona mavideo nezvakawanda wanda uyezve vamwe vanoenda vachifamba vachienda kuSouth Africa vanogona kunge vakuzodzoka nazvo. Pane vari kunyora pana papa Facebook page regai nimboverenga pana mukoma Milton Tinei chakanyuka vari kuti most of the drugs like bronco are smuggled into Zimbabwe by our very own brothers and sisters. But tine munyarikani wedu PJ vari pano Dr. Nyiwatiwa. Dr. Nyiwatiwa makadi yenyu? Aiwa, tokumbira regero takumutsa itinoziva kuti nguva yangu vaira. Asi nhasi tiri kutaura nyaya yatarisana nenyika, nyaya yevana vari kutora zvinodhaka. Imi semumwe anoshanda neavo vanowanikwa vachiita zvakadai, mungati mimi zvakamira sei munyika pari zvino?
Yes, no problem yacho, it's we're overwhelmed. Number one, atina mafacilities to keep these people. Zimbabwe rehabilitation, as you know, in Kamuno, they are almost non-existent. The few that are here are out of reach for most of the people because they are private and they charge a lot of money.
Saka, Dr. Nyiwatiwa, muna angazive sei kuti mwana pari zvino anenge akubata izvozvi zvinodhaka. Zvii zvinonyanyo ratira?
Azimbonetsi. Wana wanoputa mbanje wanoonekwa nekutsvuka maziso. Ngobhihevha zvisiri normal, eating a lot of food. Wanomwa doro nemama. Mayacho ese edoro wamwe anotomwa ma 100% edoro acho strength. Zvekuti you can't miss it. Kana wadependent manje they spend a lot of time trying kuwana doro racho or zvinodhaka zvacho. Zvekuti wamwe wacho wanotanga kuba, wanotanga kutengesa zviro mumba. Wachiharasa maparents asaka wabatsira vanogona kutova violent kutokwadza vabereki in cases maparents achirohwa achivhuma makumbo and things like that.
Saka kana mubereki achinge aona kuti mwana akuita zvamataura izvi vanofanira kuita sei, vangabatsirikani sei?
No, vanouya nawo kuchipatara, we see them. Then we detox them. Kana tadaro, then we try and work with them. So kutaura kwandaita kuti, you know, my services, the edu are overwhelmed. We don't have the capacity, what is provided by the government to deal with all these things. So what we do most of the time, tinoita detoxify, then to try to send them, we refer them to AA. We ask them to come in as day patients. What we are every day to try and reduce time.
Saka muri kuona zvinodhaka zvipi chaizvo zviri kunyanyowanikwa zvichitorwa nevana nyanya pari zvino? Ndezvipi zvamuri kuona zviri common?
Zvakawanda, it can be anything. Wanotora mbanje, wanotora bronco, which is a cough mixture in a pethidine mukati, an opioid. Wanotora they even mix my prescription drugs. Wachi wano dry mapopo leaves and smoke them, they have a mood elevating effect. Doro raka one cheap type dinoba ku Mozambique. Zvanotengesa an equivalent of 50 cents, a 250 ml bottle. Because they are very cheap and they are very toxic. ndokwadza vanhu and then locally vanhu ane manetive genes avanoita anonzi kachas muvebo them kachas nemamwewo mai akadaro neimwe African brew inonzi one day that is also very toxic, you know, kaskaya unza damage a lot to the system. And these are all very available, they are cheap, and they were destroyed almost, I can almost say mostly about even more than 50% of our young ones. My schools, there are certain schools which are notorious for drugs. So that we actually need a lot of help. I'm glad to get my phone now. Would you be able to source some funds to Gadra Maria centers where a lot of people can be helped?
Aiwa, tinofara nekuti at least mapinda muchirongwa chedu Dr. Nyiwatiwa. Saka batai nyimakadaro timboenda kuna CCPJ tozodzoka kwamuri. Asi ndisati ndati muende, zvirwere zvipi zvinozobva mukutora madrugs aya nedoro?
Zvimwe zviri physical. Chiro pachinozvika ngika zvekuti chinobva chaishashinda. Tinoti liver cirrhosis, mudumbu munoita maulcers, muesophagus munoita mavarices, that a person can bleed to death. Mentally, kune depression, which is very much associated with drug use. Koita memory problems, kunoita alcoholic hallucinosis. Conditions are not the patient cannot process new information. It's not my amnestic syndromes.
I want
socially, there's a lot of divorce, poor performance at work, violence, road traffic accidents. We go to casualty and see my victims, the road traffic accidents, they are almost 99%, they are drunk or you know, the situation is really, really bad.
Aiwa, tinotenda mumbobata makadaro.
Ye, unkosikazi uDr. Nyiwatiwa lapho bekhuluma yena-ke ungudokotela ngempela ovame ukwelapha abantu abadibana lezidakamizwa, abantu abathathayo imithi beyenza ukuthi ibe ngedakayo. Ukhulume-ke ngezinto eziningi esithenanana njengelizwe eleZimbabwe, asilazo indawo lezi oqakathekileyo kakhulu, yikuthi kasilazo indawo lezo ezokuthi nxa usubone umntwana esebe lodubo olunjalo lokuthi ahambe ku-rehabilitation. Ezikhona zangkhona ezilutshwana ziyabiza ukuthi zifinyelelwa yilabo kuphela, yilezo muli eziyabe zile mali. Labo-ke abangela mali kuba ludubo ngoba so kuqakathekile ukuthi kuphunywe le nhlelo ezingaphathisa labo abangatholiyo, abaphuma emolini ezingatholiyo kangako, ekumele nga imali lezo ezokuphathisa kulezo ndawo nga ivela kuhulumende. Kodwa ke phela siyakwazi sonke ukuthi uhulumende vele ukhala ngemali. Uthi ke kunenge abakuthathayo abasakhulayo laba okudakayo okunjengobonyawo ophi bona labo obronco, lamanye amaphilisi anjengama-blue tablets ona lawo kumbe i-o-glue, abanye bayarhotsha i-o-glue onyawophe lokunye. Watsho njalo njalo waphatha njalo ngotshwala obuphekwayo obubiza intengo ephansi kakhulu obungafanani lalobo obuthengwa ezitolo, kodwa-ke labo buyadaka obunjengabothothotho, kube njalo lobunye obuphekwa ngelanga elilodwa okuthiwa lusebenzisa iyeast nganye enxenye lemvundiso yefertilizer okuthiwa yisikokiyana.
Mhm.
Ubunye ubutshwala ubunye obuntengwa ngasengale ngaseMozambique uthwa buchiphile kakhulu okuthi uyabuthola enxenye ngenxenye yedola i50 cents. Sambuza ke uMavela sambuza ke ukuthi yiphi ke imikhuhlane evame ukutholakala nxa umuntu evele esethatha ukudakayo lokho. Wabalisa okuthile okufana lesibindi kuthiwa siyahle sidleke sivuthwe sivuthiswe yile imithi kumbe njalo othototho kumbe utshwala uyabe buthathwa ngumuntu kube lemikhuhlane njengeliver cirrhosis. Kudale njalo imikhuhlane efana lezilonda eziba khona esiswini ezimathunjini. Kube njalo lemikhuhlane yengqondo omunye kumthume ukuthi azivulale uba lengqondo zokuzivulala angabi ngumuntu ovame ukusocialize labanye imikhuhlane yengqondo leyo okungadala njalo ukuthi umuntu acine esehluphana labemuli nxa kungukuthi ngulo oyendileyo kumbe othetheyo uyagcina kusiba lokwalana lokuchitheka kwemtshado i-divorce. Kube njalo lokuthi lapho isemsebenzini ahle ehluleke mina ngeke ngaba labo abanye esasebenza labo sibile ZBC abagcina sebechiya imsebenzi ngenxa yokuthi babe benatha kakhulu. Kube njalo lenhlupo zemigwaqweni ama road accidents kuba lengozi zomgwaqo ngenxa yokunatha. Emsebenzini njalo abantu bagcine belahlekelwa imisebenzi ngenxa yokunatha kakhulu kumbe ukuthatha khona lokhu okudakayo. Ziningi inhlupho eziba khona njalo okunye kwangikhona kuyelapheka ukuthi nxa kuyukuthi imikhuhlane enjengemvukuzane yesibindi ilakho kwelatsheka ukulapheka nxa kuyukuthi iyabibanjwe kusesemasinya ingakaqheli. Even yengqondo yona le suicide ukuthi umuntu azophile ulakho umuntu ukuthi abe detoxified akanseliwe achiyane lakho ukuthi okuthatha okudakayo konke khona lokho yikho kwathi kukhulunywa ngu-Dr. Niwatiwa.
Mm-hmm. PJ, then let me just retell Dr. Niwatiwa, we're just telling some of our viewers and listeners what you were saying. But we have Mike Caro who wants to talk from the UK, and Sisi Clara Chihera Shaba who says, "Ini mwana wangu mkomana akatanga kupiwa doro na baba wake at the age of 3. Waitoti ukavatsura vaiva vati mwana wangu ndisiye shakadaro." Saka, this is one of our Facebook followers, Clara Chihira, who wants to be on the program. She says her husband used to give her son at 3 some beer. Let me go back to Dr. Niwatiwa. Mchiripo ere, tongo taura ne mitozo kusia ye, nitozo ote aiwa, takufo nira ye ure usiku. Saka, jamira jakadai Dr. Niwatiwa, shuo gadziri swa sei. Tiri kuona kuti mataura imi kuti nzvimbo dzekuti vana vanenge vatarisana nedambudziko iri vauye vachizoonekwa dzishoma munyika. Saka ponzwii?
Tiri kutoita appeal kwamuri mwano maZimbabweans ari kudiaspora.
Mm-hmm.
You know, mungabatsire fani if you are helping us to build centers dzekuti wanawa, most of them are not employed. But I want to look for drugs. So, can I tell them a rehab center where they can be trained to do our one are useful?
Mm-hmm.
Let me comment. Panababa waipa a 3-year-old alcohol. It's actually illegal.
Mm-hmm.
If you know about it, write a fanabu report to my police because you're child abuse of the highest order.
Mhm. Aiwa zvamataura izvi pana Sisi Clara Chihira Shaba. Mhm. Kana vakateerera tichaedza kuvafonera nekuti vatipa nhamba dzavo kuti vapinde pachirongwa tigovataurira zvamataura izvi. Nekuti vazhinji vanenge vakateerera havazvizive kuti zvimwe zvinhu izvi i-child abuse.
Yeah, i-child abuse. Kana uchipa mwana madrugs ari 3 years asati atombofoma personality is still a baby, and I'm going to pour food during nutrition, not to harm him. That's very bad.
Aiwa mombo bata enyu makadaro Dr. Nyiwatiwa. PJ, I understand we have Beatrice Savage here from Roots on the line. We're going to just speak to her for a minute so that we can go back to our current programming. Hello, Beatrice.
Hello, how are you?
I'm good. Just give us in brief, how has your conference been going there at the CSW in New York? Were you also discussing issues about drugs and youth? Because in Zimbabwe today, you know, there was a big issue about, you know, drug abuse, especially among the youth.
Hello, PJ?
Yeah. Hello, can you hear us?
Hi.
Hi, how are you, Beatrice?
This is right.
Eh. Takatisana ngurirei nezvikuitika ikoko ku New York.
All right. So I heard part of your question was around where we were talking about issues of drug abuse. I ndanzwa Dr. Muchidimbo pangu achitaura about violence. Drug abuse also leads into violence. There is a statistic that was shared that really shook me and got me thinking that we really need to do something and that we have a crisis in our hands. That every 10 minutes there is an adolescent girl who dies because of violence. Yes, so that really shook me. And one of the causes of those kind of deaths is drug abuse. So inyaya irikutibata around issues of violence, because like I'm saying, most of our discussions were around violence against women, but we're acknowledging that drug abuse is also one of the leading factors of violence against women.
Aiwa, thank you so much there, Beatrice. We're not going to keep you for long because I'm not sure what's going on with your line, but you keep to be bouncing.
I don't know. I could hardly hear you.
But it's okay. Thank you so much. We'll come back to you later on so that you can give us, you know, the findings later. Thank you. PJ, Sisi Beatrice, apo varongota uro kuti zvanga zviri kuitika ikoko ku CSW kwavari uko ku New York vanga vari kutaura nyaya idzo vari kutaura ivo kuti zvechokwadi nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai zvimwe zvezvinhu zvavanga vari kutaura sezvataurwa namai Dr. Nyiwatiwa kuti vamwe kana vanowadoro vanozowanikwa vachishungurudza nyanya vabereki vatotaura ivo kuti pane vabereki vanouya vakatyorwa makumbo nezvimwe wamino kana wazvinzwa ipapo pavataura nenyaya iyo yekuti mwana anenge ari kuda kutsvaga mari yekuti atenge iye zvinodhaka. Asi tuda kuedza kuti tibate sisi Clara Chihera Shabva ava vanyatsonzwisisa kuti inhingikiri iabuse kana murume wavo anga ari kupa mwana doro pamakore anoita 3 years. Saka tichamboedza kuti sister Standakile Mhlanga vatibatire sisi Clara Chihera Shabva. Over to you, PJ.
Ukhulumeke sister Clara lo kuti yenake ube lodubo lokuti ungakhi ubenika umntanakhe ingane eleminyaka emithathu utywala athi lapho esemkhuza athi ngumntanami. Dr. Nyiwatiwa wahle wangenela khona lapho wathi wothi ngihle ngiphendule lo olobe esithenana na umngakhe obesipha umntanakhe umhlupha kakhulu. Leyo yi-child abuse, ikuhlukumeza umntwana ngaleyo ndlela ngoba umntwana lo usakhula izinto zakhe zomzimba zilokhu zisakhula. Yikho ke ungamnika okudakayo umzimba wakhe kawenelisi ukuthi ulwisane lokudakayo lokhu. So i-child abuse okumele nga wahamba emapoliseni nxa lilalo udubo olukhona ingasemzinini liyabe licabanga ukuthi enxa okungutshwala khona lokhu okuncuncuncu kungaza ke kumdaki, kodwa ke phela linanzelele ukuthi lo umntwana omncane okumele anganikwa ukudla okunjalo, yena-ke kumele anikwe ukudla okwakha umzimba. Loba utshwala sibile basemaphandleni amasesi wona lana ochibuku ye ochibuku uzabona abanye abazali benika abantwana akumelanga kube njalo ngoba yileyo lokho yikuhlukumeza njalo umntwana. ezithenana uDr Newatiwa uphinde waphatha njalo olunye udaba lokuthi engxenye osakhulayo wakho umntana akho yenalo angabanjwa ngokudakayo khona lokho kumbe abe ngonatha utshwala uyagcina echaya even umamakhe abazali bakhe achaya abazali bakhe uyaba violent umntwana endlini khona lapho ngenye yezingozi zona lezi esingadibana lazo nxa kokuthi umntwana esecabanye ukuthi anathe utshwala kumbe njalo kumbe athathe khona lokho okudakayo.
PJ, another issue also that has come up is the children that have parents that are in the diaspora.
Mm-hmm.
Because they have money coming in, they have become kingpins themselves.
Mm-hmm.
They have money and, you know, like drug barons actually target them because they know they have a constant supply of money. So these are some of the issues that have come up, that those children that were left by their parents back in Zimbabwe, they are now being affected by drugs because people actually specifically target them because they know they have money.
Mm-hmm.
I understand Tenasi Siklara. Sisi Clara Magadigo.
Ndiripo makadiyo masera sei kwa muruko.
Ai wata square chimbotudza inyaya yamataura iye kuti mwana ipi wadoro achiri mucheche.
Ehe, inini ndine mwana wangu anondirwadza.
Ehe.
Nguva nenguva. Mwana wangu ari kuita form 2 iko zvino.
Ehe.
Ndingati gore randakamubereka. Tangu tuko kushanda mukanzo, saka baba wake patai shanda panga pare like pa growth point ya la change. Saka baba wake ango tuko pinda mbawa kwa anaita iwe ngo pinda ni mwana sio banga wari employee yemo. Kwa anenda wachimwa anenda wachimpa odori. Manao yari mtoko toko kudani. Ukango simuza mukana kuti muko zvamunoita zvakashata moshaedza yapo kwauri ende mwana yakabva angokura zviri izvozvo nanhasi ndizvo zvino zvaanongori anototiza chikoro kutoenda kutownship kunomwa asi watoona kuti haisi mhosva yemwana mwana uyu kukura kwaakaita ndozvaanga ari kudzidzwa nababa wake vachingoti pavanotenga doro yamwe ringaripi doro ravanotenga ranga remediere kumurainzi bolingas mpawotomupa chinwa.
Batai makadaro Sisi Clara, tina Dr Nyiwatiwa vari panhare panapa vambotaura nemi nokuti vanga vari kuti ivo dai mamakaziva achiri mudiki kudaro maigona kutova mhangarira kumapurisa murume wenyu. Batai makadaro Dr Nyiwatiwa, muripo here? Hello?
Hello?
Handisi kuti Dr Nyiwatiwa tichiri nemi here panhare? Nare dzavo dzinenge dzadonha munotiwa. But Dr Nyiwatiwa vatanga tiri navo panapa clinical psychologist vanodhila nenyaya idzodzi dzevanhu vanenge vachitora zvinodhaka vanga vari kuti baba vape mwana zvinodhaka ane makore amataura aya zvinosungisa.
Itori child abuse.
Itori child abuse. Saka handizivi kuti makamboedza here kuenda kumapurisa kana kudaro.
Ende ndikakuudzai kuti kutaura chokwadi zvakazovapo pamwana yeyeka akamutsiviriswa nenyaya yachona nekuti utano hwake hauna kuzoita zvakanaka. Akabva aita akaita TB yakaneka kurape kuti irapike nekuti yakatura nguva kuti ibatwe. Izvozvo zvakabva zvatongondishungurudza kuti saka zvakabva kupi zvese izvi zvaingobva mukusanzwisisa kwababa vacho. Kutichero nanhasi chaiko chaiko inyaya inongondirwadza kuti ha asi kumwe kutsimbirirwa kwatinenge takaita mumisha matinenge takagarawo kwanisi kurwirawo vana vako unenge uchingotsikirirwa uchingonzi nekuti uri munhukadzi uri mutorwa mumusha hauna muromo waunozomhingirisa waunokwanisa kusimudzawo semunhukadzi kuti vana vangu muri kuvaitisa zvipi vana vangu utano hwavo huchazonge hwakamira sei nanhasi mwana wangu utano hwake hauna kumira zvakanaka nanhasi mwana wangu haana ramangwana rakanaka nokuti anotiza chikoro achienda kutownship kunotsvaga doro.
Saka imimi apa pane zvamambo edza kuita here kuti awane rubatsiro?
Ndakambo zamawo kuti ndiende kana manese pachipatara pari pedyo nesi. Ndakambo okuenda pano ndikataurawo problem yangu. Ndikamboenda kumapurisa, ndaenda kumapurisa, ndakatoenda kumapurisa ndichinge ndarohwa nababa ivavo. Ndaenda kumapurisa kuya kuya. Ndakangoyai nevemhuri yenyu, ndikaenda nevemhuri yachona vakabvunzwa. Vachibvumawo zvavanga vari kubvunzwa nemapurisa ipapo. Mapurisa akangozopawo nini kuti babavo vasaita zvavanga vari kuti. Asi hazvida kungomira nokuti inini ndiri kunokubasa izvozvizvi. Ndinenge ndichitonherwa mameseji nevana vanenge vari pamba kuti nhasi mwana haana kuenda kuchikoro, anga ari kutaundishipi nababa. Ndofonerai baba chiko, imimi munenge muri kutaundishipi nguva nemwana nguva dzechikoro zvinombofamba sei? Saka ndinenge ndingoona kuti zvakangooma zvinenge zvichiitika. Zvimwe zvinhu zvatinenge tichidzivirirwa mumisha tiri vanhukadzi.
Saka muchiri mese here nababa?
Ini zvangu ndiri kubasa. Vana vari kusha pababa vavo. Inini ndiri kuno kubasa, saka ndini ndinenge ndiri muriitiri wemhuri. Ende zvaizvozvo zvekuti unenge uchiti ukati umhangari, hama futi dzinopindira dziti madii kuzotiudza isu, vati vachizviziva zvinenge zvichiitika, vanenge vachizviziva. Nokuti ndinenge ndichibvunza mwana, waenda haana kuenda kuchikoro bamunini wavaudza here? Bamunini ndavaudza vanombomudzingisira, asi bamunini iko zvinova kutombova kumutadza. Saka zvese izvozvo zvinenge zvichiitika mumisha munenge muine vanhu, iwo haukwanisi kusimudza rutsoro mumisha nevanhu. Asi ari mwana wako achikurwadza kuti woita sei, uri kubasa mwana ari kuchikoro kumusha, zvese izvozvo zvinenge zvichingokurwadza zvitokusirei.
Aiwa, tinotenda Sisi Clara, chokwadi manyatsotaura zviri pamwoyo penyu, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndatenda zvangu.
PJ, we heard there from Clara Chira Shaba, but we have another caller before I just let you know what she's been saying. Mavis Bere Mauro. Hello, Sis Mavis Magadi. Hello. Hello, Sis Mavis Bere Mauro Muripo Ere Panare. Nare Zava Meno PJ, but Sister Clara Chira Shaba was saying that, you know, from the age of 3, her son, who's now in form 2, is still going to the bar with his dad. She's in South Africa, the son is in Zimbabwe in the rural areas, but she says at form 2 he doesn't go to school. She gets reports that, you know, they've gone to the bar, but she says there's nothing that she can really do, because even when she tries to talk to relatives or to report to the police, she gets, you know, people start reprimanding her. Okay. That you should, you know, come and talk to us, not to go to the police. Over to you, PJ.
Yeah, unkosikazi lapho kade khuluma yena ke use South Africa emsebenzini, kodwa ke yena nguye othena ulodubo lokuthi umntana wakhe indodana yakhe waqalisa ukunikwa utshwala ngubabakhe eseseleminyaka emithathu. Ikho ke kathesi sekhulile useku form 2, kodwa ke lokho kuhlupha ukuthi yena ke seSouth Africa injalo uyezwa abanye bemvalela abemulo ukuthi umntwana kaye esikolo utshona lo babakhe e-growth point benata utshwala ngoba ubabakhe wayevele esebenza ipower khona lapho. So wayelelungelo lokuthi angene laye ahlale la ephansi abemnika utshwala. Yikho ke umntwana vele sekhule esazi ukuthi enana unata utshwala yikho kuhle. Yikho ke vele senata utshwala.
Let me just interrupt you quickly. Let's take Grace Mupurutsa. Hello Grace.
Hello, how are you?
I'm good. Mungotipo maonero enyu yenyayeri mudandaro yeta atoshika kwa mvura yacheka makumbo. Tingadai tafona edu earlier, but sorry. Mungotipo maonero enyu yenyayeri vana varukutora zvinodhaka.
Yeah, no, that's okay. Ndo kwanza ngutaura nechirungu?
Taura zvenyu.
Okay, no, I think it's a very sad development. But it's also underpinned by societal problems and economic problems,
mm-hmm.
and people not having purpose. I mean, I've worked in the healthcare field in the United Kingdom and specialized particularly in women's health, and addiction comes as part and parcel of, you know, people trying to cope with difficulty. So
mm-hmm.
if you've got a family member who's addicted to anything, it's a symptom of the of something that's deeper. I also have a brother who was addicted to alcohol. In fact, he's got good times and bad times. So addiction doesn't affect just the person who's addicted.
Mm-hmm.
It also affects the family. So, you know, Zhanga Stora and a doctor, it would be quite good if the diaspora community can see how we can help, because we've got loads of expertise and contacts.
Ah, Sister Grace, and Shakucha Gai Futitinya to end Rambir in the topic in a Bata Vakawanda, but Ningeta Nunuka Funiraban, Sakachak Funiramuen Otevera. Would like to thank Dr. Nyiwatiwa from a clinical psychologist from Parenyatwa Hospital, who was here just talking to about. To ask about the issues of drug and alcohol abuse and all those that called into the show. Thank you. I'm Marvelous Mklanganya. We are in Washington.
You know, Praxitis Jeremiah, Sita Spegate, Tuba, Ifana, and Nibigelis 9.